Vagari ava vanoti kiriniki iri pedyo navo iri makiromita 10 ukuwo chipatara chiri pedyo navo chiri chinhambo makiromita 10 masere. Chipatara ichi chiri pamurambinda Growth Point. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaJacob Nyekete vanoti zvinhu zviri kuvaomera kufamba nzendo refu.
Chipatara chine about 80 kilometers. Clinic ine 9 kilometers. Kubva kuno kwatiri. Kubva pano pachikoro. Asi kune vamwe vanotofamba at least 15 kilometers. Vanobva kuna Nachidhumo kwana Jazz kwasavi uku.
Vanyekete vanoti vanhu vemunharaunda mavo vanonetsekana zvikuru munguva yekunaya kwemvura sezvo zvirwere zvichiwanda munguva iyi.
Dambudziko iri rinonyanya kuwanikwa muzhizha paive pane pakuti mosquito inenge yakawanda saka malaria kunoku yakawandisa zvikuru saka patei toenda kuchipatara vamwe vanhu vari kutofeva vasati vasvika kuchipatara kana tichienda navo kuchipatara nekuti chiri kaita kachana tinoti tinoshandisa ngoro nekuti kuno mota dzinofambi dzakawanda.
Vanyekete vanoti zvekare munguva zhinji madzimai akazvitakura ndiwo anonyanyovhiringwa sezvo zvipatara zviri kure navo.
Madzimai anotorwadziwa zvakanyanya kazhinji kazhinji kacho tinotozoita zvekutoti kana mudzimai akuda kubatsirwa zviya kana asvikirwa nguva iyo asati asvika kuchipatara totozohaya mota. Zvinhu zvinozoti dhura zvekuti vanhu vemota dzacho vanogona kuti ndipe mombe iwe mombe yacho hauna kana usina kudaro saka vanhu zvinhu zvinogona kuti hazvo zvakashata kazhinji kacho.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaSol Takatya vanotsinhirawo mashoko avanyekete vachiti nguva zhinji madzimai akazvitakura anosangana nematambudziko akawanda zvikuru nekuda kwekuti zvipatara zviri kure.
Kuti mai vakarwara vari kunzvimbo iyo inoita 15 case kubva ikoko kuenda kuchipatara hapana dambudziko pakati ipapa apa saka paizosanganikwa pamwe achitozokanganisika pakuzvibatsirwa kwavo.
Vanyekete vanoti zvekare panguva yekunaya kwemvura vana vadiki vanobatwa nechirwere chebilharzia nekuda kwekuti pavanofamba kuenda kuchikoro nedzimwe nzvimbo vanenge vachifamba nemumvura isina kuchena. Vatakatya vanoti vana ava kana vachinge vabata chirwere ichi hazvisi nyore kuti varapwe nekukurumidza sezvo zvipatara zviri kure.
Tingati munguva iyo yekunaya kwemvura iyi vana vanonyanya kukanganiswa vanovaita bilharzia nekuti vanenge vaifamba mumadhaka omu kuti vaende zvekuchipatara chipatara kwacho kazhinji tinengozva chitonzi mushonga wacho hakuna pakliniki iri padhuze iyoyo zvokuti tinotozofamba kutoti totozomirira kuti mvura iserere muna savi tiinde kuchipatara chinonzi chiri kubocha kwamavhiza nekuva tozotowana rubatsiro.
Izvi zvinotsinirwawo navatakatya ava vanoti iri idambudziko guru rakatarisana nevanhu vemudunhu ravo.
Kuvana vechikoro akarwara aripo panapa kuti abate kumatsetsa uku hapane dambudziko purasi tanga tisina motokari dzinofamba kazhinji kazhinji taizongotaimirawo kuti kavasanganawo neane ngoro rodhi aizokubatsirawo zvitakurwa asi hazvisiri kazhinji kekuti unogona kusangana nazvo.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro cheRomo reHoto asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vana vazhinji kana vachinge varwara vanorasikirwa nenguva yekudzidza vachifamba nzendo refu kuenda kumakirinika ari kure nenzvimbo dzavanogara.
Asiko kliniki yedu iri kure 10 kilometers away saka zvinoreva kuti mwana iyewo the whole day anenge aruzama lesson and most likely the following day haawi futi kuchikoro.
Gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vanoti zvipatara zvizhinji zvekumaruva zviri kure zvikuru izvo zviri kuomera vakawanda asi vamadzorera vanoti Zimbabwe ikaramba ichibudirira munyaya dzezveupfumi mari yekugadzirisa dambudziko iri ichawanikwa. Vamadzorera avo vanova chiremba vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira veruzhinji nechirongwa cheHealth Transition Fund kuitira kuti zvipatara zvishoma zviri kumaruva zvikwanise kuva nemishonga nezvimwe zvakadaro nguva dzose. Vamadzorera vanoti zvakakosha kuti vana mai vanenge vakazvitakura vaende kunogarira kuzvipatara zvikuru kana nguva yavo yave kuda kukwana kuitira kuti vasasangane nedambudziko rekushayiwa chekufambisa kana voda kunobatsirwa. Dambudziko rakatarisana nevanhu vekwanyashanu idambudziko riri kutarisanawo nevanhu vagere munzvimbo dzakasiyana-siyana kumaruva muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 kwanyashanu Buhera South, ndini Sylvia Manika.